Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu gumi guru 18 2017. Sangano reZimbabwe Electoral Commission ropinda muvanhu kuMashonaland West richivakurudzira kuti vaende kunonyoresa kuvota. Mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakawanda kumaruwa vari kunyeperwa nevezvematongerwo enyika kuti michina yebiometric voter registration inoita kuti izive kuti munhu avhotera ani musarudzo dzegore rinouya. Anova manyepo nekuti michina iyi iri kunyoresa mazita chete uye pakuvhota inenge isisiri kushandiswa. Mamwe madzishe nemasabhuku ekumasvingo ochema-chema nekupindira kuri kuita vezvematongerwo enyika muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Studio 7 inotaura nemurongi wemisangano weMDCT kuchitungwiza vaAmos Delma Kaliati avo vane mudzimai akakuvadzwa zvichitevera kuputika kwechombo chakakandwa pamba pavo kuchitungwiza kwakare. Vagari vekumangwe kumatebeleland south vanoita zvirongwa zvekuchengeta pamwe nekukweretesa mari senzira yekuzvisimudzira kusanganisirawo kusimudzirwa kwedunhu ravo. Muchirongwa chediaspora forum palive talk na 8 p.m. tiri kutarisa chirongwa chekusouth africa chezimbabwe exemption permit icho chine chinangwa chekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zvezimbabwe zvakanga zvambopiwa magwaro ekugara nekushanda musouth africa pasi pechirongwa ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.